A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 6th, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And welcome to our segment, the Women's Roundtable. Tonight, we are discussing the issues of basic commodities and mealie-meal shortages as the country battles with drought and other economic challenges.
And a live talk goes out to Zimbabwe. Kwamuri madzimai musakanganwe pano pachina chemadzimai.
And don't forget that you are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome once again. Tonight we are discussing the continued challenges faced by most families amidst the rising prices of basic commodities and mealie-meal shortages. As the country battles with drought and economic challenges, how are families surviving? That's what we'll be discussing tonight, Star.
The latest data from Zimstats shows that Zimbabwe's poverty datum line increased by 14.5% to $4,188 in December 2019.
And this means that an average family of five, which required $4,188 to meet their basic needs during that month, in November, the line stood at $3,656, although labor is higher.
Some rural teachers say its members will report to work only once in 2 weeks due to financial incapacitation.
And the government says it is in the process of aligning wages and prices to ease economic wars. The new tripartite negotiating forum comprising government, organized business and organized labor held its inaugural meeting yesterday, tackling the issue of erosion of the purchasing value of wages and salaries due to price increases.
And the meeting discussed at length factors such as currency stabilization, the poverty datum line, and the three-tier pricing system used in some sectors of business, and agreed on several issues to do with the economy and other factors.
However, no agreement was reached on the formula to link wages and salaries to inflation, and this has been referred to the technical team for further discussions.
This is happening as the World Food Programme, which is mobilizing funds to feed the needy in the country, recently said Zimbabwe is in the throes of its worst hunger emergency in a decade, with half the population seriously food insecure. How are families making ends meet? Yikho-ke esiyabe sikucubungula-ke lamhlanje ntambama lapha ukuthi indlala ilokhu iqhubekela phambili elizweni. Siyabona-ke ukuthi abantu bathi iholo liphansi aleneli ukuthi benelise ukuhlawulela zonke indingeko zabo. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi laba balisi ikakhulu izisebenzi zikahulumende eziningi sezikhalale umsebenzi, kodwa abakhalalanga ngokwazakalayo ukuthi abasayi emsebenzini ngokupheleleyo. Sibonile ababalisi bemaphandleni, laba ababevele behamba amalanga amalutshwana ngeviki, sebehamba amalanga ilanga elilodwa kuphela, okusho ukuthi amalanga amabili ngamaviki amabili ukuthi bengaxotshwa umsebenzi. Ngani? Ngoba iholo labo alenelisi ukuthi libaphilise. Yibo-ke labo phela imuli esikhuluma ngazo. Sikhumbule ukuthi ababalisi laba ngomama, ngobaba, balabantwana, bayababhadalela indleko zabo zonke. Njalo siyabona ukuthi abanye vele le msebenzi bavele abalayo ukuthi bathengisa iloba yini abangayibona engabancedisa ukuthi benelise ukuhlawulela indleko zabo. Ngakho lokho-ke akulula. Inhlanganiso ezizimele ezifana labo European Union, labo World Food Programme, zithi zisadinga imali yokuthi zinike imuli lezi ukudla. Njalo okunye zilakho vele zivele ziyakwaba, kodwa imali ngeyokwengezelela ukuthi kuqhubekele phambili uhlelo lwabo lokunika abantu ukudla. Ngakho sicela ukuthi lapho khona nxa usilandela lapha kukhasi lethu le-Facebook, usishiyele inombolo zakho kumbe umbiko wakho ofuna siwubale emoyeni. Sizawubala emoyeni kumbe inombolo zakho zocingo sizokutshayela ucingo sikubuza ukuthi kwenzakalani. Njalo siyakhuthaza abesifazana, umama, ukuthi labo bebhale inombolo zabo bephatheke kulolu hlelo ngoba ngolwabo sizwe ukuthi baphila njani kodwa sivimbeli muntu ngakho ke siyathemba ukuthi lizakwenze njalo mavi
aiwa kune alva changobva kupinda muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai tiri kutarisa isu nzara iri kunzi yatekeshera munyika tiri kutarisa kuti veruzhinji nyanya madzimai zvii zvavari kuita kuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachiraramisa mhuri saka tichange tiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika mumadhorobha uyezve nekumamisha pari zvino vanhu vazhinji nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti ivo mhuri hadzisi kukwanisa kunge dzichidya katatu pazuva sezvaimboitika manguva yapfuura nekuti chikafu hachisi kuwanikwa zvinhu zvakadai sehupfu hazvisi kuwanikwa muzvitoro uye pai zvinowanikwa hazvisi kutengeka regai timboenda kune vamwe amai vari kunoton vanga vari kutaura ivo kuti vakutoita basa rekutengesa mabhodhoro kuitira kuti mhuri yavo iwanikwe iyo ichiwana cheruviri vakataura nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi
Mungatsanangurira kuti murenyu amuinayo pano imhuri yakakura zvakadii Chikoro muri kuchikwanisa here?
Hatisi kutombo chikwanisa chikoro. Zvivana hazvi kuenda kuchikoro.
Saka tingati mukunhonga zvigubhu nekutengesa mishonga yamuri kutengesa iyi, muri kukwanisa here kunge muchipa vana chokudya?
Chokudya chacho semari iri kunetsa iyo ukangowanawo. Pamwe tikazhinji vachitoraravo nenzara tenge tavanawo vakatengawo mushonga wacho towana kutenga kudazobva wacho waakudhura dzagidza kuita 170 saka zvinhu zvacho zviri kunetsa
aiwa apo tiri kunzwa vamwe amai vari kutaura ivo vari kunoton vachitiwo vari kutoita basa rekutengesa mishonga uyezve nemabhodhoro anenge asina chinhu kuitira kuti vawane cheruviri vari kuti ivo pari zvino vari kutotadza kuti vawanikwe vachitenga zvinhu zvakadai sehupfu regai tiende kune vamwe amai zvakare tinzwe kuti vari kurarama sei kudunhu ravo kwavari
hupfu kuti uwane unenge watosunga pamwe pachona ndinegara nevana havashandi sematauriro yati kuita apa kuti vana havashandi wati uyu waita kamaricho tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane ini ndinongozopesera ndati inini kana shuga yacho handimwe tea but shuga mumba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani wani wachona hauguti makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya uchadya manheru sadza sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mongoitana kadimbu dimbu moona kudya
tiri kunzwa kune vamwe amai varivo vari kumashonaland west vachitaura ivo kuti vaakutorarama neupfu hwetsaona hwavanotiwo vanotenga padiki padiki uyezve vari kutaura ivo kuti mhuri yavo yakungodya kamwe chete chete pazuva nekuti upfu nezvimwewo hazvisi kuwanikwa saka vari kutivo nzara yatekeshera mudunhu ravo remashonaland west saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tichiona kuti sangano reworld food program nemamwewo ari kutaura kuti ichokwadi pane vanhu vanodarikidza 8 million munyika vari kutarisana ivo nenzara uyezve vari kuti ivo vane kumwewo kwavachange vari kubatsira kana paine vari kuwana rubatsiro uhu mudunhu mavo munogona kuuya monyora nhamba dzenyu ipo pano togokufonerai kuti tinzwe kuti muri kubatsirikana sei nekuti pane vamwe vatakambotaura navo ipo pano vachiti vari kuwana zvinhu zvakadai sebhinzi nemapfunde nezvimwewo kuitira kuti vararamise mhuri saka ziyai zvokuita muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tibva tawanikwa tichinzwa zvamuri kutaura uyezve vamwewo vanenge vakwanisa kunge imi mukapinda muchirongwa vakunzwei zvamunenge muri kutaura star
Yebo ke sibakhona njalo abanye ababekhuluma ngodaba olufanayo asizweni ukuthi bebesithini abesifazana.
Njengoba ngiphika umphulo kukho ngisithi anathi chewo kulekhula yasalambitshayo ngafaka impuphu bese ngifaka epaniso faka amalahle kungasibi.
Akula nto esiyidlayo singaphuma umbona lo yiwe sigayisa wona kade siba sinika amabele abolileyo. Okubomvu okuthe gebhu uyahamba isigayo sakhona uyasithatha kufuna imali. Nxa kufuna imali, imali yakhona kawula. Yikho ubona senza iplani usuke uye lapha ukuze utholela ukuthi uthole ukudla esishini. Abazukulu bathola ukudla bevela esikolo.
Ayi, izifuyo vele yakusala. Akusela zifuyo vile. Sezifile zaphela. Ngisele nje ngu-2, 3. Kuthiwa kule zifuyo khona.
Thina sasifisa ukuthi ngabe kuthiwa ngesikhathi sokulima so izulu ngalinile basilethele ama-tractor asilimele. Ngoba abanye siyaba singalanto zokulima.
Ngingulileni Ndlovu. Ngihlale egwenimo. Sifelwe izifuyo, asilalutho lokuthi umbe loba lendlala njengoba inje ukuthi singathengisana ukuthi sizisize endlaleni lebantwaneni besikolo. Njengoba le dam loneli yikho lisina khathi esizulu. Amanzi ikho siwathola khathesi.
Lapha mntanami ngilahlekelwe izinkomo. Ngoba angisela bani ongangincedisa umkami wabhubha sonisele labantwana labazukulu. Zilahleke ngesibanga sokuthi bekuyi drought lamanzi abengasatholakali ezinye bezibhalela zibanjwa ludaka so yikho kusiqedileyo.
Yebo ke lapho besizwa ke abantu ababekhuluma le studio 7 ngokubahluphayo ezigabeni zabo bekhuluma ke lentatheli izindaba zakhona phake emsakazweni. Njalo siyezwa kuthi ecingweni sile umhlonitsha wethu wakuqala uCouncillor Lilian Mlilo wakobulawayo. Siyakwamukela yenthembo bazwile abantu ade bekhuluma lapho basemaphandleni bekhuluma ngokubahluphayo ngendlala. Uthini ngokwenzakalayo?
Indlala ikhona sibili. Hayi umumo awukho rayithi sibili izinto ziyadura izulu kakula kathesi ngimzwile ulilenzo lapho ekhuluma ukuthi vele lezifuyo ziyafa akulanto erayithi ngizigugu engani khuluma njengomuntu emakhaya kuyafanana lakhona emadolobheni indlala ikhona abantu sebephila ngokuthengisa sebephila ngemakhethi ukulaya uyaliwodi tamatisi lidula la uphinde ubize lithengisa lidukise ukwenzela ukuthi uthole iprofit ukuthi la uphile uthenga impuphu yena lesidura kunzima sibili akuphileki.
Yes, siyezwa ukuthi labo bebekhuluma besemaphandleni uqala kwakungani indlala yikho lapho esuka ibhahe khona kakhulu. Khathesi ke sokunjani singathi indlala sokufanana yini lemadolobheni?
Sokufana lemadolobheni. Ngize ngithi emaphandleni engcine kungaba ngcono ngoba emaphandleni ngalingasefefefeza izulu bayadobha olude bayadobha odelele. Lapha emadolobheni ngoba lingaze lifafaze izulu siyathola amanzi kuphela ngaphandle kwalabo abalama-community gardens yibo abangasesayiva ngoba bayakwanisa ukuzilimela imbhida yabo yokuthi basesayive labo baphile. Umuntu abesekwanisa ukuthi athenge impisi ngokuyimadlana khona lokhu akazi ukutholile engxenye ethengisile umbhida wona lo i-community garden.
Yes, sesikhuluma ngama-community gardens wona lawo abantu abaningi bayafinyelela yini njalo i-councilor ibathathelanga yini ngoba kwaye kwangani kulodaba kunganakubhedakala ukuthi kuhamba njani alokhu ekhona lokhu esebenza ngemfanelo abantu bonke bayenelisa yini ukuwathola nxa besenelisa bengabhalisela?
Ye, abantu abaningi bayawathola ama-community gardens. Akusoqiniso lokho ukuthi i-councilor yayisethathela abantu ama-community gardens. Abantu akhona ama-community gardens esithi i-councilor ayinhlobo ethini. Kulamanye angabhadalelwayo ukhansili ayi-free kuma-communities ukuthi abantu bazilimela bayenze konke abafunayo kuyabe kunezibhorane futhi khona lapha kube sokusibe lamanye aliswayo alise to council ukuthi nalabantu baze belima bebhadala nje imadlanyana yona leyi engange kumbe 20 pond ngenyanga belima khona lapho yabo bayasurvive khona labo abantu ngoba bazilimela imbida yabo bethengisa.
Yebo ke manje ke sesikhangela abantu makhaza khonapho edolobheni baphila ngani siyananzelela ukuthi laba abasebenzayo bakhala ngeholo eliphansi pho umuntu nxa ivele engasebenzi kungelanto ayenzayo kuyina okumphilisayo le muli yakhe
kuzima kakhulu ukuphila nxa ungasebenzi abantu babe sebephila ngakho khona lokhu ukuzilimela kumagardens zona le ngikhuluma ngawo bethengise yikho ngibona engani kulezi nsuku emadolobheni ukuphila kwakhona okunzima lokuphila nge-market nxa ulakho kuyimali khona lokho kokuthi ohambe ehoda ngoba le market yakhona nxa sisiza abafika khona ngala kusabambeki itamatizizi umuntu ekutele sithi ulithenge nge-100 and something pond 150 pond 100 pond uyathengisa ngemalini itamatiseli lodwa ubunzima sobukhona fikile emadolobheni.
Ye njengamakansila kule nhlelo eliphatheke kuzo ukuthi linike abantu okuhle.
Ye ziba khona indlela siya kuyatholakala ukuthi kwesikhathi kube lamadona azoncedisa avela nje kwezindawo bebona ukuhlupheka bezakhamuzi khona lapha emadolobheni amadona layo asincedisayo ngoba bayabuya lomumbu abantu bahlehlelane ukuthi wonke umuntu afumanise ukuthahle abanye basinika impuphu ukuthi abantu bafumanise ukudla ukuthi badle yikho ngibona ngani yikho abasizakala khona abantu emadolobheni ngoba lokhu kuyabe kungelambada lekhitshwayo kuyabe kuyikudla ukubiswa ngodona.
Yebo kezwakala yisizabuyela njalo kubo lokho bambile khona pecingweni sizwe okuningi ngalawo McDonald's akhona sidedela abanye.
Ai wathi nokuchingamidza iyi amai honorable Linette Karenye vanova ivo mumwe wavatevedzeri vebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa pano pachirongwa chedu. Alo mai Karenye.
Alo.
Ehe. Aiwa tiri wadi zvedu tinokuchingamidza ipo pano pachirongwa chedu.
Aiwa ndinokukwazisa wakadi zvako nevasi.
Aiwa tiri wadi. Maika Renye murikunzwa iri mudandaro yezvinezvi vanhu vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenzara yatekeshera munyika. Nhasi tinonzwa kuti manga muri kuchinoi nebato renyu mungatitsana ngururo kuti zvii zvamuri kuona mukufamba kwamuri kuita panyaya yenzara iyi.
Mukufamba kwatiri kuita mavelasi ichokwadi kuti Zimbabwe haina kumira zvakanaka zvaakurakidza izvo kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvinoti vanhu vese vemuZimbabwe vadye vachiguta uye umwe naumwe ave neupenyu huri nani pamusha pake zvinova zvaakushamisa kuti kare taiziva kuti nzara kazhinji inoenda kumaruva chete bati pari zvino Zimbabwe yarakidza kuti kumaruva nemudhorobha imo macho munonzi mumagetsi ndoo matove nenzara kupfuura kumusha taakuona mhuri zhinji mavelasi dzaakukwanisa kungomuka chete vachiendesa vana kuchikoro vasina kunwa tii nechingwa vana vaakutadza kudya chingwa chinonzi chatagara tichiziva kuti pamusha munhu wese anokwanisa kutenga chingwa sadza chairo chairo vanhu vaakuridya kamwe pazuva kazhinji zhinji kana ratowanikwa inenge riri revaya vanenge vakwanisa kutenga asi pari zvino zviri kurakidza kuti munhu wese wemuZimbabwe chero ari kuenda kubasa mari yake yacho haizi kukwana kuti atenge hupfu unopinda mupick and pay unoona queue isingaiti tadzokazve pa2007 na2008 paya pataiti chero ukada kuenda kunotsvaga chikafu waitadza kuchitenga saka pari zvino hupfu 10 kg chaiyo chaiyo mustreet tiri kuitenga ne130 rtgs vamwe ma150 rtgs ukangozvitarisa wega mavelas unoti ko gogo vari kumusha kuchimanimani gogo vari kumusha kucholocho vanowanepi mari inoita 130 rtgs
zvoreva kuti chinhu chatove kurakidza kuti vazhinji vari kurara vasina kana chavaisa pamuromo. Vazhinji vari kurara chero vana chaivo chaivo vasina kudya porridge. Zvinova zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi mubvunzo wangu unoenda kuti kochasakisa kuti tishaiwe chekudya chii. Ichokwadi here kuti chero iyo mvura yacho yakanaya yegore rakapera rakatadza kuti tikwanise kuwana cheuiri, kuwana chibage kana kuti zvii zvanetsa. Ini ndaona kuti haiziri nyaya yemvura chete. Inyaya yekuti tine mafarms atakatora Zimbabwe. ZANU-PF yakatora mafarms emavelas. Ukatarisa mafarms iwayo haana kurimwa. Ukatarisa mafarms iwayo vari kurendesa kune vanonzi vanogona vacho kurima. Ndoenda panyaya yechingwa chaicho chatava kutenga ne-20 bondage. You ask wega mubvunzo wokuti makore nemakore taiziva kuti vana railway vaya veRMSG vaikwanisa kutakura vana wheat kubva kuna Nachipangai vachienda kuna GMB. Pari zvino wheat iyoyo haisi kana kurima. Varungu vatakadzinga muno kana kuti vanhu vatema vamwe vairima vatakatora mapurazi vazhinji vakaenda kunana Zambia. Nhasi uno Zimbabwe ndopo yoenda kuZambia ichikumbira kuwana rubatsiro vachinotenga zveikoko. Kwandiri zvinoratidza kuti kuutungamiri husina pfungwa mukati. Nekuti chaidai tichiita madiridziro. Iyo Command Agriculture yaidai ichiisa mari ikoko yemadiridziro kuita ma-irrigation. But mari idzodzo dziri kungotorwa dzichiiswa muhomwe. Saka imwe nzara yatiinayo muZimbabwe haiziri yekushora mwari kufana yekwemvura. But inyaya yekusashandisa pfungwa. Hurumende yezano yatadza kutungamira Zimbabwe. Nekuti pari zviro chokwadi ungandiudza kuti neikonomi mumire wayakaita neupenyu hwatiri kurarama. Taakupinda mukiu kunotsvaga 10 kg yehupfu.
Amai Karenye, tiri ipapo.
Mashops unowana chikafu uchitenga nemari yako paunodira.
Tiri ipapo Mai Karenye, vazhinji vamwe vatanga vatambenge tichitaura navo panyaya iyoyo zvematongerwo enyika vari kuti saka imi bato renyu reMDC zvii zvamuri kuronga panyaya iyoyo, nekuti vari kuti ivo aiwa vanhu munyika vafuka manenzara, zvii zvamuri kuronga sebato reMDC kuti muite panyaya iyoyi?
Mukatarisa president wedu mazuva mashomapura vanga vari kumhiri ikoko kwemakungwa vachizama kukumbira vaya vanotipa rubatsiro. Nekuti dambudziko nderekuti hurumende yedu ikatarisa ganda jena kana ganda remunhu mutema chero achingoopoza vanotadza kana kumaneja ikonomi, vanotadza kana kubatsirika nevazhinji vachivatarisira. So president vedu pavakauya kunze kwenyika ikoko vanga vachitaura nevese kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Mukatarisa maNGOs mazhinji anozounza chikafu vanenge vanokumbirwa nevaya vanenge vachiziva kuti tikanokumbira nekuti haungaiti shamwari yaunoti ukakumbira sauti haikupi sauti. So isu tinoenda tichinokumbira ikoko. Asi dambudziko mavelas, chikafu chiya chauyazve nemaNGO vari kupoliticisa chikafu ichocho. Ukatarisa even chikafu chinotengwa nema taxpayers vevanhu vanoenda kumabasa vanochiita politicize. Tine zvihumbo hukuru. You could see kuti vamwe maMPs atori on mavideos ari viral vachiti izvo hakuna munhu weMDC kana kuti hakuna munhu weopposition party achawana chikafu. Asi ukachitarisa hachizivi chikafu chezano. Chikafu chauya nemari yevashandi vanenge vachitorwa mataxes. But ZANU-PF because ndiyo inoti tiri in power vanoenda vanokontrola chikafu ichocho kumareserva. Vamwe makanselas eMDC chaivo chaivo vanorambidzwa kumira kuzogova ipapo. Asi unozviziva iwe mavenas kuti mutime yedu yatakapinda yandinorememba 70 parliament ini ndiri MP weMDC munhu wese weZANU-PF muchimanimani wese taiti kana dhona rauya munhu wese aiwana chikafu. Nekuti nzara haiziri kuMDC kana kuti kuZANU. Asi pari zvino taakuona kuti even veZANU vacho vari kutorwadziwa nenzara iyoyi nekuti chikafu chacho ichocho chavanonyima veMDC hachivakwaniriwo kakupedza mwedzi.
Mm-hmm. Batai makadaro Mai Karenye, timbotora vagaule vebato reZANU-PF timbonzwa kwavari kuti kwavariwo kunharaunda yavo ikoko nyaya iyoyi yechikafu yakamira sei, nezvamanga muri kutaura kuti chikafu chinenge chauya chiri kuwanikwa chisingapiwe vamwe vezvematongerwo enyika. Vagaule, tinokuchingamidzai pachirongwa.
ninofara kuti kimboi ndine.
Ehe mamanzwa zvekutaura mai Karenye panyaya yechikafu zvakamira sei kudunhu kwamuri ikoko?
Kwatiri kunoku kuri nani. Yes. Ndanzwa mamta kuti ndiye responde zvataura namai Karenye.
Ehe.
Ehe. Nyaya iripo ndeyekuti pamwe ichokwadi zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinhu hazvina kunaka. Hazvina kutinakira muno muZimbabwe. Kune zvinhu zvakawanda zvisina kumira mushe, kuti dambudziko riripo nderekuti mvura haisi kuwanikwa. Mvura haisi kunaya zvakanaka-naka. Zvichireva kuti tichapedzisira kwava nenzara. Vanhu iye zvino vanhu vari kutambura nemhaka yekuti chikafu hachisiri kuwanikwa. Vanhu nenzara kumadhorobha nekumarezevha. But zvinorwadza ndezvekuti vanhu vanopoliticisa zvese. Kuti vanhu vataurira nechokwadi, handizivi kuti vanhu vanozopedzisira vatungamiri vechitaura zvinhu zvisirizvo semai Karenye achitaura kuti vanhu vanopoliticisa chikafu. Hurumende iripo yavamunangagwa, hakuna munhu anopoliticisa chikafu. Chikafu chiri kupiwa munhu wese, ende munhu hakuna munhu ari kusarudza kuti ndiva nani ndiva nani vepati yakati. Hakuna zvakadero. Ndiona nzi hazisi chokwadi. Kana vanhu vakatarisa, tinotoda kuti titore nguva iyi titaurire vateereri zvinhu zvirizvo. Hatidi zvokumboadvansa maagenda zemapati, political parties edu. Hatitaurirei zviripo, tichitaura tichiona kuti toda kubatsira sei vanhu. Vanhu veZimbabwe vane dambudziko. Dambudziko riri guru nderekuti isusu hatisi kuda kubatana. Tofamba tichitaura zvisirizvo nenyika yedu, tichitoropodzana tichiita zvakawanda-wanda. Izvo zvinhu zvinokorodzera maproblems akawanda. Isusu matibatanei maZimbabweni, nyika iyi ndeyedu tese. Tinoda kuti tibatane, tiramba takabatana, tigadzirise zvinotineka munyika yemedu. Hakuna munhu achauya kubva kumabvazuva kuti kupi, kokuti kudenga, kokuti kupi, kuti azotigadzirisa nyaya dzedu. Ngatitangei tizigadzirisise isusu, tirege kutaura zvisirizvo, titarise nyaya dziripo. And exactly what is there on the ground. People, NGOs to come in, the government to invite NGOs, NGOs gauye azotibetsera, hurumende ngaitibetsere tiwane chikafu vanhu vararame kumadhorobha nekumaruwa. Hurumende ngaite mazano okuona kuti hakuna munhu achafa nenzara. Ndozvataurwa naprezidendi izvozvo. Toda vanhu vanobatsira purezidendi. Iye zvino ngatiramba sevana veZimbabwe tiriramba pamwe chete kuti tiite zvinhu zvinobetsera mhuri yeZimbabwe. Takapfuura kumaelections izvo zvokukampena izvo nezvinyaya yechikafu zvakapera. Hakuna zvizvozvo, zvakapera kudhara nehurumende yanamugari iyayi.
Aiwa, regai timbokubatai ipapo, vagaule. Regai timbokubatai muromo ipapo, timbotora muteereri ari panhare pari zvino. Tichadzoka zvakare kwamuri. Rambai muri papapo, Esther.
Yebo ke, siyezwa kutecengweni silo sisi uGrace. Siyakuhamukela kuhlela.
Ngiyamukela nami.
Ye, ngikhuluma nomabani.
Kwabantu baZimbabwe, angazi ukuthi kungathiwa nomuntu enzisa ubuhlungu kakhulu ngabantwana besikolo ukuthi kanti angeke kucampaign njengoba linali i-Voice of Africa ukuthi abantwana bahambe esikolo. Kuzisa ubuhlungu ukuthi kwamanye amazwe bengibala i-attack yaseBotswana, yaseSouth Africa, ukuthi abantwana sebeyalelwa lokuya esikolo. I think now is coming to a serious issue, sizangithi. Ukuthi kumele kube le-something engaziwa ukuthi kungenele ngempela kukhampeni kakhulu ukuthi abantwana behambe esikolo. Ngoba what is the future yeZimbabwe ma abantwana bengahambe esikolweni? Kuze abazakhula kusasa, i-generation le izadlula then laba abancane abakhulayo ayeke sibe nabantu abazaphathi iZimbabwe kusasa iZimbabwe will go down. I think le issue yabantwana akumele iphakanyiswe okwenza ukuthi abantwana bathole education, which is really sad uma abantwana bengasahamba esikole ngoba awusela future yeZimbabwe tomorrow.
Ye, lapho sikhangela abantwana abakwamanye amazwe yini njengeSouth Africa leBotswana kumbe laba sekhaya njengoba sisizwa ababalisi bemaphandleni besithi bahamba kanye kabili ngeviki
kanye ikho ngutshoyo lamtsisi ukuthi sekuserious ukuthi abantwana ezeholi yabantu abantwana beZimbabwe whether ungapi uweli ilizwe eSouth Africa or even ilozwe iAfrica ezeholo really and truly ukuthi nomntwana ehambile wa migrate ukuthi bayahlupheka bahambe befunda sebabavaleka isikole what they saying so ibulala ile kuzeli ikusasa yabantwana. I don't know what is in Zani, but this is serious now. It's getting into serious, especially Abandana. You know, I've got the passion Abandana, but in the name of the Zana, I'm going to do so soon.
Yeah, when you say Ugo Ungapi Gomsha?
Nani say UK.
Oh, what do you say, Gunga?
I say I'm boarding, South Africa, South Africa.
Oh, I've been sitting here in my pandemic. Bagucela ukufanayo yini nxa ubachayela ucingo.
Yeah, yonke indawo nje abantu bayakhompina into ezisibuhlungu laba abantu abaseSouth Africa labantwana bakhona ukuthi iZimbabwe izalunga kanjani abantu babuyele ekhaya kubuhlungu sisasikwazi ukuthi singenzani ukuthi siyenzeni sincedise abantu bekhaya bengahlupheki kangaka.
Yebo ke, hayi siyathaba ukuthi usibe lawe kuhlelo utshone lawe usifakela umbiko wakho sikuchayele ucingo sande ukucubungula amatopic ehlukene.
Okay, hayi like siyalilandela nje siyathaba umsebenzi eliwenzayo kakhulu siyalivuyela nje insuku zonke silivuyela lenza umsebenzi omuhle ukuthi liyivoice ukuthi likhulume ukuthi abantu ngeke besikele ngabona liyakhuluma ngomhlaba wonke isakaza yonke indawo ukuthi yaziwe ukuthi abantu beZimbabwe bengafibe beku-close the area but libatshela abantu ukuthi abantu you are really doing a great job. May God bless you.
Yebo ke hayi siyabonga kakhulu usisi Grace. Sizabuyela njalo ku-Councillor Lillian Mlilo we-MDC yena ngukansela wenjubele loBhengula. Kansela uke wakhuluma lawe ngamadona ukuthi ayabuya edolobheni lakobulawayo ukuthi lani kelike khetha abantu. Sizwile njalo lapho bexoxa umunye wakho layo we-MDC unkosazana Karen lo mnumzana Believe Gawule. Kukhona lini okunye ubuqili bezelele yake likubone yini njengamakhansela kobulawayo? Oh, asisela unkosi uKhansela Mlila. Yebo ke si umbuzo lawo siza usaku mnumzana Gawule. Mnumzana Gawule isimo sinjani khona ngapho eCholocho? Abantu balethemba yini lokuthi uhulumende uzalungisa?
Thandekile eCholocho ngapha indlala sibile emangalisayo. Indlala lesikhumbule phela sithandekile sidima kweyindlala. Eyabunyakalwana ophelile sesingena kweyindlala njalo umkhathi lo sesiphikile kuyakhanya nje ngoba izulu kuzofikele izisikhathi abantu abalimanga abantu njalo vele abalalutho vele masimini ngaze ngitsho kono okulutshana kukhona nakho okunye kwezindawo nxanxana nje kuyakhanya ukuthi hayi isimo sakhona sibi kakhulu. Esikhangeleleke uhulumende usetshile umongameli ukuthi uhulumende kakhulu uzazama kakhulu akula muntu ozabulawa yindlala. So finance minister ayikhulumile ukuthi bayenze yonke imizamo yokuthi bebona ukuthi imali ikhokuthenga lo mumbu ozabuye ezavelwa ngaphandle ukuthi abantu akula muntu ozabulawa yindlala. Kodwa engikucelayo ke sithandekile ukuthi uhulumende uyancediswa phela uncediswa nabana bakhe. Uhulumende uncediswa lawa ngabanye ayilenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs. Siyacela lawo ukuthi angenele abone ukuthi akula muntu obulawa yindlala. Bancedise uhulumende njengoba nje kunzima nje kuyakukhangela umumbu weZimbabwe leyo unzima imali uhulumende iyalisa. Kube siyalisa umuntu ezezimanga kuhle kodwa ke okwakathe njengoba sihlangana le ndlala futhi yilo divorce elikhona esihlangana nalo le ndlala. Nokuthi izifuyo zethu futhi kuyamele lazo zisile kunjalo kuyamele kulungiswe le migodi kulungiswe ukuthi izifuyo zithola amanzi le-stock feed zibe khona ama-NGOs ancedise uhulumende kulezo nhlangothi ezinjengazinezo ezokuthi izifuyo zela zisile abantu bengasila izifuyo la zisile abantu bazabe zisilile ngokunjalo sibe yile udukuthi lesikhangelela emele ukuthi sihlanganise amakhanda ndawonye uhulumende ancedise ukuze kungabi le muntu ofayo. Kube sekuthi lezikolweni lapha
ukudla kabe khona ezikoleni abantu abantwana basuka ezingcilini ngekhaya bengadlanga ubona kalithi abantwana kula ba-feeding scheme akhona ezikolweni abantwana bathole ukudla khona ezikolweni bathole kumbele kumahleyo okunatha konke ilobo inhlobo yokutshwala ngizitshwala konke khona kwenziwe ukuze abantu basile sithandekile.
Hayi, kuyezwakala umbono omhle kakhulu. Ububambe khonapha ecingweni sizaphenduka kuwe.
Hello, caller.
Hello.
Tukutora nani uye zve muri kupi?
Manyoni pa Zimbabwe, muri sete zemanga.
Aiwa, tiri wadiwani makadi iko ku Zimbabwe uko.
Nzara chete nzara.
Ehe, nhatsi mabva maita mahwekwe, maita lucky pana amai Linette Karenye, MDC Vice President vari pano, saka munogona kuzowana mukana wekutaura navo. Asi tiudzei kuti kwakamira sei panyaya yenzara kwamuri ikoko.
Ndisati ndanyanya kutaura zviri kuno kuHarare, ndombotaura zviri kuBashaland West kumunda kwangu ko. Ndinoda kudaira gaulawo wangoita roti hanzi ZANU-PF haiseleke nopa munhu wese chikafu. Vasadaro. Vasanyepa vachidaro edwei. ZANU-PF vanenge vakakugara kwamunoita munharaunda mune muchitozivana kuti uyu mutsigiri webato iri, uyu mutsigiri webato iri. Vakangokuziva kuti uri weMDC chete. Unotobviswa mulaini maurimo mukana wangu watopiwa uri kutotorerwa ndozvavanoita vasanyepa vagauri isusu tisina vanhu vacho tinogara muvanhu muruzhinji ivava nemaposteni avo vaina vanenge vari mudzimba dzavo vakapfeka masutu vari mumasofa vadya maice cream isusu vane nhamo tisinenge tiri mumasango mu tine tichizviona zvezvichiitika saka vari kuona munhu wese pari zvinova kuti ZANU-PF hatishaida nenyaya yekuti inoselekta vanhu vanoda munhu nguva yemaelections ane munoanoti kana panowedzerwa mari vanoti tiri kuwedzera masivo mazve nekuda kwenzara nekuda kwerafu yavari kutiita muno muzimbabwe upu nda kuchidzoka kuno kuHarare manje
ehe kwakamira sei
sadza chairo takatorikanganwa kubva pandakataura nemishondoriya ndichiti hauchatowaniki paye kumbare kwake ikokoko hauchatowaniko wamahwekwe kuti uzvowane zvimatsaona zviya zviya saka vasanyepa baba. Ezvinozvi kuno kutirumwa nguvanhau dzecorruption idzi dzeumbavha hwawe imhomu ndo dziri kungotaurika asi raiti tiri kuda kutaura nyaya iri kamwe chete nekuda kwemapuraizi yezvinhu vanhu vaomerwa emapuraizi haisi kutaurwa nekuda kwokuti iwo hurumende yedu iyoyo ndeyena mashops ese akazara muno muzimbabwe saka kuti vachida kudzikisa chinhu havakwanise nekuti mashops ndeavo please ngavatinzwire utsidzi izvozvi ndokutauriraiti ndaane 2 weeks ndaidzi sadza atisi kutori wana hatizoti tinoribatira papi sadzarasho vakatidaro mufunge vakatiti mama kufizi tichadzikisa nazvino ndakakutaurira kuti vakaenda nokumbirira mwana akatozvingwa ndakatomuendesa kumusha kuwainiwu kushana ndiwestiku ndokandakanoisa mwana izvozvi nekuda kwevanhu ivava vanonyepa ana gaule baba nisada reni ngatijekeserane chokwadi MDC ikada kubatsira vanhu munotuma masabhukuti kana vauya varovei kana vaizobatsira vanhu chegai vape vanhu vacho vanenge vachinyima pane kuti munhu orara nenzara chakanaka chii ngatipei vanhu vacho vamuchazovhara futi iri kupamberi apo 2023 wapiwa hawa nachamisa vacho voguta zvavo pane kuti imi munovanyima mozotikukurusa futi 2023 ndeyemuofisi yescava mosi taneta vedwei tiutambudzika vanhu isusu zvakanzi upo wakupinda heri kubva nekumozambique pamozambique padhuzedhuze apa upo wati hausati wasvika hanzi heri kubva kuangola hausati wasvika apa takutotya pamotoyawane chirwere chikungotaurwa chatekeshera ichi hatichaziva
chibaiainzi
matura akazara zvimwanzi matura akazara uri kupi upo wacho
Manyoni tina amai Linette Karenye vebato reMDC dai mai nhasi mune mukana wokutaurawo zvamuri kuda vagaule mataura navo chitaurai zvamungada kuvhunza mai Karenye tisati tati muchipowo vamwe mukana alo mai Karenye. Hello, Maika Renye. Ehe, pana kola ripana panonzi Manyoni. Vari kuda kuvhunza zvavarikuda kuvhunza kwa muri taura yenyu Manyoni.
Hello, ndaida kutaura nemi mai imi vatinotsigira kuMDC. Kuti isusu vanhu katiri kutambudzwa hama dzedu dzinozivikanwa dzinotsigira MDC nzvimbo dzakasiyana speciari kumamisha. Havatiwi kana chinhu vachinzi vaMDC. Ndanga ndichikumbirisawo. Kuti muende muchinovapawo inini nerudo rwamwari kana vakabuda havo nepfuti dzavo asi vanhu mavapa chikafu vadya vanhu vaivo vari kutambura havana chavari kumbopiwa vanenge vachinzi ndichatiwana chamisa saka vanhu vane kwashoti chamiso kuti vanomuona kupi iwa vachigara kumamusha vedwe ende munovabatsira vanhu ivo vanokutsigirai zvakasimba
amai karenya meno manzwa zviri kutaurwa
ndinotenda zvese ndazvinzwa zvaataura chandingangoda kutaura mainyoni ndechekuti aiwa tinotenda nekuti imi muri kuonawo kuoma kwaita Zimbabwe asi chandingangoda kudzoka kwamuri ndechekuti vachamisa havasiriwo vanonzi ndiwo vari sapozi yekuti vape vanhu chikafu hurumende nemutemo wedu weZimbabwe neconstitution yedu yeZimbabwe inotaura kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe kuti awane kudya mari dzatiri kuendera kumabasa teksi iya yatinotorerwa ndo imwe yemari inotenga chikafu chichienda kumari asi taita dambudziko rekuti Zimbabwe yaita problem yekuti hurumende yezanupf ndo inoenda yosvika yonotora zvechibage icho chiya saka chaakutodiva imimi neni nevari kumusha ndechekuziva kuti aita dambudziko ndiani dambudziko raitika kuzanupf iri kutora zvinhu nechigombiro iri kutora chibage nechisimba ichinyima vabereki vedu ndoda kuti ndikuudzei kuti kuna ana mutasa ndikatarisa mutasa central yakamboita jambanja ichitaura iyo kuti kumapurisa nevezanu kuti hapagoyiwi chibage pano nekuti chibage hachiziri chezanupf saka chaakudiwa vanhu vezimbabwe ndechekuti tibatane kuti kana chikafu ichocho chauya vachamisa havangauyi vachikugoverai chiripo ndechekuti kana chauya kana chiri kubva kusocial welfare kana chiri kubva kugovernment kumangos isusu ngatimire ndichizvimirira nemarights edu kuti hapagoyiwi chikafu pano kusvikira munhu wese ari mutese apiwa pasina political party ndo chete chatingakwanisa kuzvisunungura muZimbabwe pasina izvozvo zvani inoita madira ajujiro
aiwa tinotenda mai karenye moramba zvenyu muri panhare zvare tabitha tichakubatai munguva inotevera mabvao mawanikwa muchitaurirwa namai karenye ameno vagaule kana muchiripo tombodzoka kwamuri manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo yemashonaland west vari kutarisana nedambudziko rekuti ikoko vari kunzi kana usiri wezanup f chikafu hauwani zvakamira sei
zvavari kutaura vakarini zvino ndirwadza chaizvo inini andi unazaka kana isusu semhuri yezimbabwe ngatitaurirei zvinhu zvinoti chokwadi kuitira kuti nevanhu vari kunze vanotibetsera vanzve zviri chinhu chaicho chiri kuitika on the ground noti zvinhu zvisirizvo nemhanga yekuti izvinhu zvakadai zvinotikonzeresa maproblems akawanda one zvinotinyimisa chikafu nemangos zvinotinyimisa zvinhu zvakawanda nemhaya yekuti vanhu vanenge vachitaura zvisirizvo zvisirizvo pahurumende iye iripo gavenment yedu iripo hakuna chinhu chakadaro kana kune chinhu chakadaro ndoda kuti nyaya iyi kana tichitaura chokwadi ngaimboripota investigate tione kuti ndiani ari kunyeba panapa taure chokwadi zvino zvinorwadza kuzvikutaura kuti vanhu vateereri vanze zvinhu zvisirizvo zvichitaura and tobvatinota vice president of the political party achitaura kuti mashonaland vanhu vanawatwatwat I think that happens used to happen in hurumende yamugabe not hurumende yamunangagwa hurumende yamunangagwa iri kuita zvinhu zvakarongeka iri kuita zvinhu zvokuti kana chikapu chichiuya chinopiwa munhu wese kusingadevi kuti unobva kubato ripi rezvematongero enyika handifungi kuti zvezvo zvinotibetsera butiri hatidi kupoliticisa zvinhu kutsvaka kuti munhu anane maagenda zake tichitsvaka kuti mileage political mileage nezvinhu zvakadai ngatitaure zvinhu zvirizvo vanhu vareta dambudziko dambudziko riripo ngatimbosanganisai mitoro yedu tione kuti toenda mberi tobetsera mhuri yezimbabwe as leaders let's seek masolutions anakanaka kuti mhuri yedu yezimbabwe irarameinezokutaura zvinhu zvisirizvo
aiwa tinotenda vagaule
kuti mapolitica masupporters aenye anzwe kuti muri kutaura aipapo muchiti he zanu yakashata zanu yakashata zanupf yakashata Aiwa
tinotenda regai timbopa mukana kune vamwe Esther.
Yebo ke siloke sikhona pho mnumzana Gawule kungabe kulenhlanganiso yine zizimeleyo ezinika abantu ukudla khona ngapho echolocho liyababona yini World Food Program liyababona yini lokuvela kukhulumende abantu bathola yini usizo
abantu sithandekile bayalithola usizo ikakhulu ugatsha lukahulumende lososha welfare liyapha abantu abadala ukuze angisezilisika alimanga ugatsha lukahulumende lengakathethi uhulumende ngelendlela isiyindlela ememethekayo ukuthi eziyinkulu kakhulu sokumele kunikwe izimbuli zonke ikakhulu njalo kukhona ama-World Vision labana labo-WFP bayebeyibo abanikayo ukudla la kuyabe kubhalisha abantu ngamashobhuku ngamashobhuku bebhalisha abantu bonke abantu bethola ukudla akulathegi ephandle njalo ama-politica ama-leaders ama-politica party bafunakala ekudleni lokhu abasondeze eduzane ngitsho loko okunye kwe-DMB kuqhutshwa igatsha le-social welfare kuyabe kulama-councillors yayo yekhona lama-village heads ama-traditional leaders yaba khona duzane lokudla loko okunye sithandekile ukuthi abantu bebekhuluma amanga bethi bona ukudla loku kuyakhetha abantu benzani ntoyobathola ukudla abazali ngamanga sithandekile uyalihlaza abantu abafuna ukudima indima yabo yento engayisiyo ento kuyayangisa kakhulu khona ukuthi abantu beloku bekhuluma into enjalo abantu besihlukekile benje kuyokuthi sihlanganise amagama ndawonye sincediseneni ukuthi abantu uhulumende ancedise ama-NGOs ayingatezizimelezodala zindlela zincedise abantwanaabantu bathole ukudla ezimakhaya nezikoleni abantwana bathole ukudla siyekeleni ukuqamba amanga yento ezinaleze akukaze kuncedise ngalutho kolokhu
namadini
ivoti engabuya niminini kodwa khuluma amanga yento limazi isizwe isizwe amboti kuyasincedisa khonokho kudinga ivoti ukuthi abantu baze base abantu lokukhawuza bakukhumbule ukuthi uzathola ivoti ngokuthi abantu bazazonda bezinjalo kubi kakhulu.
Yebo ke hhayi kulungile, besifuna ukuzwa nje ukuthi abantu bona kungasikho kwamabandla bathola yini uncedo. Ubumile khonapho ke sizabuyela kuwe ke sithathe umlaleli uDliwayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Sabona mama, isabonani mama.
Yebo ke sikhuluma la ungaphi Dliwayo?
Ngibuya eRichards Bay ngeKhombo. Izobe ngifuna ukukhuluma la manje bayindaba bengikhona abasivume sibamba amafoni.
Yebo. Kuhle ngoba selingeni lecingweni. Kodwa kungani
eKhombo khona manje?
Lingabe lile radio yini eliyifundileyo?
Ngiyabonga kakhulu ngokungiyozi isikhathi esokuthi ngikhulume lobaba loGawule lo. Mina kahle kahle mina mbuyeni
kodwa ungaqhubekeli phambili khona eza kuzwa la umnumzana Gawule. Ungabe le radio yini ukuthi uvale ivolume ngoba kulokunye okuzwakala? Ye ungayivala ye khona sizezwanani. Ye njalo okay, sikhulumeni kuhle nje sibuzeni imibuzo eyakhayo.
Ngiyabuze ubaba uGawule 111 njengomakhaya. Mina ekhaya mina mbuye eMtari ni.
Yebo, uthe umbuzani umnumzana Gawu.
Umbuzo uthi kathi izano usemsebenzini umbeni uyayithanda izano.
Ye, ungacaca kuhle wenzela ukuthi umbuzo wakho awuphendule kuhle.
Uyayithanda na izano umbeni izibeza ukuthi abesemsebenzini kuphela yini? Because amboni ukuthi umuntu osindebeleni engathanda izano nje othanda ngaye awuli izano. Mina umuntu esoneni ndiwe engizonda ngaye izano. Mama mina ngayibona ibhukura hunde mina. Angikhangela ukuthi umuntu osindebeleni engasapoti izano ndiwe enzwa ngubaba lo.
Ye. Hayi ngicelani ukubuza kodwa livela ngaphe enkaya.
Alivele enkaya mina mbuye eMtari.
Wo uthe eMtari, okay, hayi kuyezwakala. Nanko ke umbuzo. Ukhuluma isishona, hayi kulungile. Hayi kuhle ukukhuluma zonke indimi. Ngcona kuphendule sibili. Ngcona kuphendule umnumzana Gawule.
Ngikhuluma mama, ngikhuluma indimi eziningi. Ngikhamba endaweni eziningi lesiswana, lesiswana, ngikhuluma indimi eziningi.
Hayi kuhle.
Ukuthi ngikhulume leyo Gawule. Wanonwane ukuthi kathi izani yamenzani. Hayi. Ubuze uProfessor Jonathan Moyo. Ogesi Mgabe labantu izani into enjani.
Ye, usumzuzile, ngcono simnike. Ngcono simnike ithuba lizaze liphele. Nanku umbuzo umnumzana Gawule. Sisamelele uyabuya.
Ngazwa ngiphefumula izaphu. UJoshua Nkomo, umsunguli uFather Zimbabwe,
nguye asincedisa ukuthi sibambane nezanu PF zabumba izanu PF yikho lapho esikhona lapho unkomo wasishiya khona. Nxa engakwazi ukuthi mina ngiyini, mina ngivela kuZaphu, ngazalwa ngiphefumula iZaphu, andizaphu uDumaimaro ngizalwa angizange ngijoyine iZaphu. Ngaye uJoshua Nkomo wasethe wasihlanganisa saba yisizwe esibambene ukuthi isizwe singadabukani phakathi nento esasezenzakale zombangazo. Lokho kwakhe lokuthi uthi yena indawo umuntu ezani PF unjaninjani umbono wakhe wena wena bana khona pho lapho khona mina ngikhona pho lapho ngikhona ngi-right lapho ngikhona la.
Ye nanso-ke impendulo mnumzana Dliwayo.
Ishone njalo uzayibona izanu kusasa.
Ye
uzayibona izanu kusasa.
Ye uyachasisa lapho ukuthi abantu abaningi abasuka kuZaphu bangena.
Ngiyabonga ama two years ebathi ngikhulumele 1-on-1 kumele lanamhle zigaphe ezibuze imbuzo eminingi ngendaba yezanu. Izanu yona wahamba wayajoyina izanu, abantu abafona izanu abayazi.
Ye kodwa umzwile yini ukuthi uthi
ucabange kabili?
Hayi, uhle sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo mnumzana Dliwayo.
Interesting debate there. Mike Renye kana mushiripa nare mumbudzo katinzwe. Hello, Mike Renye. Mike Renye. Hello. Mike Renye, ehe. Amumboti tsananguro kuti takatarisa pari zvino, titarisa zvedu mune ramangwana, madzimai nevamwe vakateerera panguva inoyi, zvii zvamungavataurirawo kuti zvamuri kuita imi sebato reMDC kuwanikwa muchiita kuti upenyu hwavo hurandudzike?
Isu seMDC Mavelasi, sekutaura kwandamboita, tinoitawo zviya zvekuti tizame kubatsira vanhu kuti tione kuti tingadii kuti tiwane cheuviri, tiwane kuraramisa vana nemhuri dzedu. Tiri kuzama kuita ishu iya yekuti isu kumaruzevha kwatiri tiite ishu dzedu dzemagadheni, tiishe ishu dzedu dzemikando yekukandirana zvimari zvedu kuti zviwande, but hapana hapana chazviri kunyanya kutipa chouviri chakawanda, nekuti Marvelous mari iyoyo uri kuti kana waiwana kaprofiti kacho kwawana ikako uchada kuendesa vana kuchikoro, uchada kudya mumba. Saka ifull from here chashata muZimbabwe ikonomi yedu, and isu semadzimai emuZimbabwe ngatisarasiswa pfungwa nezvanhu. Babawo vari kutaura baba Gauri vangu kwavari ndeyokuti nhai baba Gauri, hurumende yamugabe neyamunangagwa zvakasiyana here? Handiti ingori zanu PF leadership iyoyo yanga iripo paina Mugabe ndo ichingoripo zvanhasi. Itai zvinhu zvinoti chero dzwara munomuka makafa, Mwari anokunzwirai nyasha. Vanhu vamuri kunyima chikafu awa, these are innocent Zimbabweans vane kodzero yekuwana mari. Kana imi muchida kuti murarame sezvanhu, chitorai mari yemaretpeyers enyu imini yetekpeya yevanhu vezvanhu, ndokuti muone kuti hakuna amunoona ane mari inoenda navanoda MDC. Saka itai zvinhu zviri pamutemo, vanhu vadye vese. Kana iri nzara, munhu wese anofanira kuzwisisa kuti chasakisa kuti chii. Imi sehurumende yezanu, chinjai maitiro enyu. MaZimbabweans namadzimai, takurara pakunozvara hakuna mushonga, pakurwara BP hakuna mushonga. Zvese izvozvo zvaurawa nemi vanhu vezanu. Gadzirisai hunhu hwenyu muchinje, chero mukati chero nguva iyo yekuti Mugabe zvinhu zvanga zvakadai zvakadai, hurumende yamugabe kuda munguva iyo yanga itombori nani, nekuti maibva pachigaro akabva bhare sipo richiita 85 cents. Nhasi bhare sipo muhurumende yenyu imimi vagaudi yakuita mari ye$45. Mugabe akabva chingwa chiri $42 kana kuti $50 kune chaizvonzi chaakudhura. Izvozvi chaa$19.20. Saka zivai kuti hurumende yenyu imini itori wesi zani yamugabe. Chinjai maitiro. We are sick and tired of your government and your ruling. As women of Zimbabwe we are tired. Mafizi hatisi kuawana. Izvozvi munoti kumakoleji kumayunivhesiti mwana ngaabhadhare ma$7,000. Where do you expect a civil servant to get $7,000 imi vagaudi? Anoiwa
amai karen chiregai tipe vagaule vapindurewo. Mhm, thank you so much. Let's give a chance to Mr. Gaule to respond. Vagaule maamuri kunzwa zviri kutaurwa navakarenye. Mungoti pindurei muchidimbu kuti tipewo star nguva yekuti ataure nemi.
Zvino radza kuteerera vanhu vateereri vechinzwa munhu echirasika echisapota mugave echiti mugave yakakonzeresa maproblemu atinawo munyika yedu neuramba urambira chigaro during time erin power takaona mabheri achechi echiuya mabheri achatakaasinga chatenga tisigwanetisagare sagara kazara mabhondi mabheri acheki kwakauya mabhondi notes nenguva yamugare zvese zvakashata zvese izvi zvakaitika nenguva yamugare iye zvino ari kupreza mugare nemahavo kuti vakabatana ne-G40 kuita zvinhu zvenyu vakabatana navo ende izvo zvinoratidza kuti munhu wacho haasi kutaura chokwadi ari kutaura ari kurasika haasi kuziva kuti mugare ndiyakakanganisa zvinhu zvese zvese zviri munhu hurumende yamunangagwa iri kugadzirisa chinhu changa chakafa munangagwa ari kutora economy inherited a dead economy and we must admit tell the truth and shame the devil kuti vanhu munangagwa akatora hurumende chechinhu chakafa munangagwa ari kuzama kuti achiraramise chinhu chakafa ichi.
Haiwa, regai tikubatai muromo ipapo vagaule.
Muone vhoti muelection inouya kuti vanhu vatambure varambe vachitambura.
Batai makadaro. Star.
Hayi, siyabonga bonke ke abasixhase kuhlelo lwethu lanamhlanje lapho ebesicubungula khona inhlupho ezibhekane labanengi sizibuza ukuthi kambe abantu kuyini abakwenzayo ukuthi baziphilise. Sibonge uCouncillor Lillian Mlilo obekuhlelo lethu labanye njalo abasixhasile.
Aiwa, tinotenda Honorable Lynette Karenye veMDC vanova ivo Vice President weMDC uyezve tanga tina vabelieve Gaule veZANU PF tichitenda zvakare tisina kukanganwa mese muri pano palive feed yedu parizvino pana Adala veGonyet vari kuti takateerera vaGaule Walter Mapfumo hanzi tiripo disciple Madandira vakuti we are here talent Manika ari pananzi we are here hanzi how are you Angela Magariro ari kuti maswera sei ecosystem. I'm following you from Cape Town. Tobias Wateyans, I don't think vagaule zvamuri kutaura ndinowanikwa ndichizvibhiliva. Adala veGonyet vari kuti politics dzenyu madhara imi. Angela Magarira ari kuti zvakaoma vedu wee zviri kuitika munyika. Adala veGonyet vabva vanyora ivo kuti vagaule ameno vabva vaisa kuti vari kufadzwa nezvimwe zvamuri kutaura ndofunga. Asi tinokutenda ivese Claudius Benella hanzi maramba here kuti fonera. Aiwa, tinenge tichiedza tsinhare dzedu dzichiramba. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Yebo ke asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngolwesine oluzayo olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Nera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle? Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington